Tsamba yaPauro kuvaKorose. Chitsauko chokutanga. Kukwazisa. Pauro mupostori waKristu Jesu nokuda kwaMwari naTimotia hama yedu kuvatsvene nehama dzakatendeka muna Kristu vari muKorose. Nyasha norugare ngazvive nemi izvo zvinobva kuna Mwari Baba vedu. Kuvonga nokunamata. Tinovonga Mwari Baba vashe wedu Jesu Kristu, nguva dzose patinenge tichikunyengetirirai, nomhosva yekuti takanzwa zvokutenda kwenyu muna Kristu Jesu, nezvorudo rwamuinarwo kuvatsvene vose, pamusoro petariro yamakachengeterwa kudenga, yamakanzwa kare pashoko rechokwadi revhangeri. Iyo ivhangeri yakauya kwamuri, sokuuya kwayakaitawo munyika yose, ichibereka zvibereko, ichikura sezvayakaitawo mamuri. Kubva pazuva riya ramakanzwa mukaziva nyasha dzamwari muchokwadi. Ndizvo zvamakadzidza kuna Epafras, muranda pamwe chete nesu anodikanwa, iye mushandiri waKristu nokuda kwenyu wakatendeka. Ndiyewo wakatiudza zvorudo rwenyu rwamuinarwo mumweya. Saka nesuwo, kutanga pazuva riya ratakanzwa, hatimboregi kukunyengetererai, tichikumbira kuti muzadzwe nokuziva chaizvo kuda kwake pakuchenjera nekunzwisisa kwose kwomweya, kuti mufambe zvakafanira Ishe, muchifadza pazvinhu zvose, muchibereka zvibereko pamabasa ose akanaka, muchikura pakuziva Mwari chaizvo, muchisimbiswa nesimba rose sokusimba kwakaita kubwinya kwake, mugova nokutsungirira nokushinga pamwe chete norufaro, muchivonga Baba vakakukwanisai kuti muwane mugove wenhaka yavatsvene muchiedza. Iwo Baba vakatisunungura pasimba rerima, vakatiisa muushe hwomwanakomana hworudo rwavo. Maari ndimo matinorudzikinuro, irwo ruregerero rwezvitadzo zvedu. Kristo nebasa rake ndiyo mufananidzo waMwari asingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose, nekuti zvinhu zvose zvakasikwa maari, zviya zviri kudenga nezviri panyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kunyangwe zvigaro zvoushe, kunyangwe ushe, kana umambo, kana masimba, zvinhu zvose izvi zvakasikwa naye uye zvakasikirwa iye. Ndiyezve wakatangira zvinhu zvose, uyezve maari ndimo makabatanidzwa zvinhu zvose. Ndiyewo musoro womuviri, iyo chechi, ndiye mavambo, ndiye dangwe rakabva kuna vaya vakafa, kuti iye agova wokutanga pazvinhu zvose. Nokuti Baba vakafadzwa zvokuti kuzara kwose kugare maari, uye kuti azviyananisire zvinhu zvose nomaari, amboita rugare neropa romuchinjikwa wake. Ndati nomaari kunyangwe zviri zvinhu zviri panyika, kunyangwe zviri kudenga, kunyangwe nemiwo kare maiva vatorwa uye vavengi mufungwa dzenyu pamabasa enyu akaipa, asi zvino wakakuyananisai mumuviri wenyama yake nokufa kwaakaita kuti akuisei pamberi pake muri vatsvene, musina mhosva, musina chamunopomerwa. Kana muchingorambira pakutenda, makateiwa mumire zvakasimba, musingambotseduki patariro yevhangeri yamakanzwa yakaparidzirwa zvisikwa zvose pasi pedenga, iyo iya yandakaitwa mushandiri wayo ini Pauro. Basa raPauro pane zvokutambura kwaKristu. Zvino ndinofara pakutambudzika kwandinoita nokuda kwenyu, ndichizadzisa panyama yangu zvakasarira pamatambudziko aKristu nokuda kwomuviri wake, iyo chechi. Ndakaitwa mushandiri wayo ini sokugoverwa basa kwandakaitwa naMwari, kuti ndikuzadzisirei shoko raMwari. Ndicho chinhu chakavanzika, chakanga chakavanzwa kubva pakuvamba kwenguva nokwezvizukuru zvavanhu, asi iye zvino chakazoratidzwa vatsvene vake. Kuna ivavo Mwari vainge achida kuvazivisa kuti ufumi hwokubwinya hwechakavanzika ichi wakadini pakati pavahedheni, ndiye Kristu mukati menyu, tariro yokubwinya. Ndiye watinoparidza isu, tichirayira munhu mumwe nomumwe nokudzidzisa munhu mumwe nomumwe nouchenjeri hwose, kuti tigoisa munhu mumwe nomumwe akakwana muna Kristu. Ndizvo zvandinoshandirawo izvi, ndichishingaira kwazvo nesimba rake rinoshanda mukati mangu nesimba.
Vakorosi chitsauko chechipiri. Nokuti ndinoda kuti muzive kukura kwakaita pfumo randinaro nokuda kwenyu. Nawari murayo Dekia. Nawaya wose vasati vambona chiso changu panyama. Kuti mwoyo yawe isimbiswe, wabatanidzwe murudo, wawe nepfuma yose yokunzwisisa kwakakwana. Kuti wazive kwazo chakawanzika chamwari iye Kristu. Mari iye ndimo makawanzwa pfuma yose yose youchenjeri neyokuziva. Umwe naJesu, chenjerai dzidziso dzakatsauka. Ndinotaura ndichidai kuti kurege kuva nomunhu anokurunzirai nemashoko kunyengedzera. Nokuti kunyange ndisipo panyama, asi ndiripo pamwe chete nemi mumweya. Ndichifara ndichiona kunzwana kwamunoita nokusimba kwokutenda kwenyu muna Kristu. Naizvozvo, sezvo makagamuchira Kristu Jesu Ishe, fambai maari, muine midzi maari, makavakwawo maari, makasimbiswa pakutenda, sezvo makadzidziswa muchinyanyisa kuonga kwazvo. Ibvai machenjera kuti pasava nomunhu anokutapai nouchenjeri. Nokunyengera kusina maturo, achingotowedzera zvetsika dzavanhu, nezvamavambo enyika, asingateveri Kristu. Nokuti kuzara kwoumwari kwose kunogara maari mumuviri. Nemiwo makazadzwa maari, iye anova ndiye musoro wamadzishe ose namasimba ose. Maari ndimo mamakadzingiswawo, nokudzingiswa kusingaitwi namaoko, muviri wenyama uchibviswa, nokudzingiswa kuri kwaKristu. Pakuvigwa kwamakaitwa pamwe chete naye murubhabhatidzo, mukabva mamutswawo maari pamwe chete naye nokutenda simba raMwari wakamumutsa iye kuvakafa. Nemiwo makange makafa pakudarika kwenyu napakusadzingiswa kwenyama yenyu, akakupai upenyu pamwe chete naye pakutiregerera kudarika kwedu kwose kwaakaita. Akadzima rugwaro rwakanga ruchirwisana nesu pane zvomurayiro, ruchipesana nesu, akarubvisa mukati medu, ndokururoera pamuchinjikwa. Akabva atorera madzishe namasimba nhumbi, akavabudisa pachena, akavakunda nawo. Saka ngaparege kuva nomunhu anokutongai pazvinhu zvezvekudya, kunyange pazvinhu zvinomwiwa, kana pane zvomutambo, kunyange pane zvekugara kwomwedzi, kana pane zvesabata. Izvozvi zvinongova mumvuri wezvichauya, asi muviri ndowaKristu. Ngakurege kuva nomunhu anokutorerai mubayiro wenyu achifarira kuzvininipisa nokunamata vatumwa, achivimba nezvaakaona, achizvikudza pasina nokufunga kwenyama. Asingabatisisi musoro, panova ndipo panobva kusimbiswa kumwiri wose nokubatanidzwa kwawo nenhengo nemarunda, uchikura nokukura kunobva kuna Mwari. Zvino kana makafa pamwe chete naKristu kune zvekuwamba zvenyika, munogozvisireiko pasi pemirayiro, mwene somunorurama munyika? Iya inoti, ibva warega kubata chichi, rega kurawira, rega kugunza chichi. Izvozvi zvose zvinozopera zvazvo kana zvichinge zvoshandiswa. Mirayiro iyi kunongova kutevera tsika dzavanhu nokudzidzisa kwavo. Zvinhu zvakadai izvi zvinoonekwa mwene souchenjeri huri mukunamata Mwari, kwokuzvidira uye kuzvininipisa, zvinhu zvisina nebasa rose asi kungogutsa nyama.
Vakorose, chitsauko chechitatu. Zvinodikanwa pamunhu wakamutswa pamwe chete naKristu. Naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naKristu, tsvakai zviri kumusoro, kuya kuna Kristu kwaagere kurudyi rwaMwari. Fungai zviri kumusoro ikoko, regai kufunga zviri pasi, nokuti makafa, upenyu hwenyu hukavigwa pamwe chete naKristu muna Mwari. kana Kristu iye upenyu wedu achizoonekwa, ndiyo nguva yamuchaonekwawo imi pamwe chete naye pakubwinya. Naizvozvo chiurayai mitezo yenyu iri panyika inoti upombwe, netsvina, nokushumba, nokuda zvakaipa, nokuchiva kunova ndiko kunamata zvifananidzo. Nokuda kweizvozvi, hasha dzamwari dzinouya pamusoro pavana vekusateerera. Nemiwo kare maifamba muzvinhu izvozvi nguva yamairarama mazviri. Asi zvino imi bvisaiwo zvose izvi zvinoti kutsamwa nehasha, nokuvenga vamwe, nokutuka, nokutaura zvinhu zvinonyadza pamiromo yenyu. Regai kureverana nhema zvamakabvisazve munhu wakare namabasa ake, mukafuka munhu mutsva anovandudzika achifanana nomufananidzo wowakamusika. Pano apa hapangavi nomugiriki kana mujudha, hapana kudzingiswa kana kusadzingiswa, hapana mutorwa kana musitia, hapana musungwa kana wakasununguka, kwete, asi Kristu ndiye zvinhu zvose uye ari muna vose. Naizvozvo zvamuri vasanangurwa vamwari, vanhu vatsvene vanodikanwa, pfekai mwoyo une tsitsi nomwoyo munyoro nokusazvikudza nounyoro nomwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu, muchiregererana kana munhu aine mhosva nomumwe. Ishe sezvaakakuregererai, muite saizvozvo nemiwo. Zvino pamusoro pezvinhu izvi zvose, pfekai rudo, ndicho chisungo chinokwanisa, norugare rwaKristu rwamakadanirwawo mumuviri mumwe ngarutonge zvirevo mumwoyo yenyu. Ivaiwo nokuvonga. Shoko raKristu ngarive ragara mukati menyu riwande. Mudzidzisane pachenyu nokuchenjera kwose, muchirairidzana nenziyo, nenziyo nezviimbo zvomweya, muchiimbira Mwari nenyasha mumwoyo menyu. Uyezve zvinhu zvose zvamunenge muchiita, kana zviri zveshoko kana zvebasa, itai zvose nezita raShe Jesu, muchivonga Mwari Baba naye. VaKristu mumba mavo, vakadzi muzviise pasi pavarume venyu zvazvirizvo zvakafanira muna Ishe. Varume idai vakadzi venyu, regai kuvaitira hasha. Vana teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti ndizvo zvinofadza muna Ishe. Madzibaba, regai kunetsa vana venyu kuti vagorega kuora mwoyo. Varanda, pazvinhu zvose ibvai materera vatenzi venyu panyama, musingangoshandi pamunenge muchionekwa savanhu vanongoda kufadza vamwe vanhu, kwete, asi muite nemwoyo wakarurama muchitya Ishe. Zvinhu zvose zvamunenge muchiita, muzviite nemwoyo wose mwene semunozviitira Ishe. Musingaitiri vanhu kwete, muchiziva kuti munozopiwa naShe mubayiro wenhaka. Munoshandira Ishe Kristu wani. Nokuti munhu anoita chakaipa achadzorerwa chakaipa. Apa hapana zvokusanangura vanhu kwete. VaKorose chitsauko chechina. Madzishe, itirai varanda venyu zvakarurama nezvakafanira, muchiziva kuti nemiwo muna Ishe ari kudenga. Tsungirirai pakunamata, musvinure pakuri nokuvonga. Mugotinyengeterera nesuo panguva iyoyo, kuti Mwari atizarurire musuo weshoko, titaure chakavanzika chaKristu, chinova ndicho chandakasungirwa, kuti ndichibuditse pachena sepandinofanira kutaura napo. Fambai makachenjera kuna vaya vari kunze, muchingwarira nguva yenyu. Kutaura kwenyu ngakuve kwakanaka nguva dzose, kuve kwakarungwa nomunyu, kuti mugoziva mupinduriro unofanira kuita mumwe nomumwe. Kukwazisa nokuonekana. Muchazoudzwa zvangu zvose naTitiko, hama inodikanwa, mushandiri wakatendeka nomuranda pamwe chete neni muna Ishe. Ndamutumira zvizvi kwamuri zvokuti mugozivawo zvedu kuno, uye kuti agonyaradza mwoyo yenyu. Ndamutuma pamwe chete naOnisimo, hama yakatendeka inodikanwa, mumwe waikoko kwenyu. Ivo ndivo vachakuudza izvinhu zvose zvakaitika kuno. Aristako musungwa pamwe chete neni anokukwazisai. Namako hama yaBhanabhasi, makambonyorerwa nezvake kuchinzikana asvika kwenyu mugomugamuchira. kunotizve Jesu nonzi justo ivava ndovo kudzingiswa uye ndivo voga vandinoshanda navo tichishandira ushe hwaMwari uyezve vaindinyaradza Epafras mumwe wokwenyu muranda waKristu Jesu anokukwazisai achirwa nguva dzose pakunamata nokuda kwenyu kuti mumire makakwana muchiziva kwazvo kuda kwose kwaMwari nokuti ndinomupupurira kuti anotambudzika kwazvo nokuda kwenyu nokwavaya vari paRayodikia nomu Hierapori Ruka nganga inodikwanwa naDemasi vanokukwazisai Mundionerewo hama dziri Rayodikia naMimfa nechechi iri mumba mamai ivava Kana tsamba iyi ichinge yarahwa pakati penyu ngairawewo muchechi yava Rayodikia Nemi mugoravawo tsamba inobva Rayodikia Muudzewo Akipo muti zvanzi tarira basa rawakapiwa naShe kuti uripedzise kwazvo uku ndiko kukwazisa kwangu ini Pauro noroko rwangu rangarirai kutsunga kwangu nyasha ngadzive nemi